This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 14, 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM 4930 kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tinadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Hanimi muchirongwa, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitewo zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vanyorerane pasi nehurumende nezvenyaya yekuwedzerwa kwavo mihoro.
Hurumende yechema-chema nemari shoma iri kubva kumangoda.
Nhasi Studio 7 inotarisa zvakadzama zvingaitwe nemapato anopikisa hurumende kuitira kuti ave nemasimba ekutonga.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika.
Masangano anomirira vashandi vehurumende anoti akangomirira kunzwa kubva kuhurumende kuti vanosangana riini kuti vanyorerane pasi chibvumirano chekuti mihoro yavo ichawedzerwa muna kubvumbi here sezvakavimbiswa negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa pamwe negurukota rezvevashandi vaNicholas Goche. Makurukota maviri aya anonzi akataura izvi asi pasina kunyoreranwa pasi. Masangano aya kuburikidza nesangano reApex Council anoti akanyorera hurumende tsamba achida kunzwa kuti vosangana riini kuti vapedzerane panyaya yekuti mihoro mitsva iyi inouya riini.
Chibvumirano chakaitwa nemapoka maviri aya muna kukadzi wegore rino chaive chekuti vashandi vaizowedzerwa mihoro yavo muna kukadzi ichidzoserwa kubva kuna ndira. Asi hurumende yakati yaive isina mari yekuti iite izvi. Sachigaro wesangano reCollege Lecturers Association vadeputy dzatsunga vanoti chivimbiso chakapiwa nemakurukota maviri aya chaingove chemuromo izvo zvoita kuti vade kusangana zvakare nevanomirira hurumende kunhaurirano kuti zvichive pamutemo.
Tsamba yatakanyora kuhurumende yanga iri kuti tiite musangano nehurumende maererano nechibvumirano chatakaita chekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari. Chatakaita muna January mari iyi yainzi tabhadharwa kubva muna February asi ichidzokera kuna January. Saka takazodanwa navachinamasa navagoche vakatiivo hurumende haina mari kozvino inozogona kubhadhara mari yacho muna April. Saka isusu sevanhu vanga vaita chibvumirano musangano weMDNC takaona sokuti tinopawa kudzokerazve kuti tinotaurirana nevanomirira hurumende munhaurirano dzinoenderana nedzemari dzavashandi munova munonzi muMDNC munosangana hurumende nevashandi kuti vataurira nezvemacondition of service. Saka tikati ngatidzokere ikoko tinogara pasi titenderane kuti taakutambura here chibvumirano chatakaitirana nehurumende kana kuti toita sei. Zvatakataura navachinamasa takaona sokuti hachisi chisungo chinogona kuvapa mutemo isi takati tinoda zvine chisungo.
Saka hurumende yati yakupindura here pachikumbiro chenyu musangani?
Patova nemasvodho anokwana matatu hurumende isati yatipindura. Hatizivi kuti chii chiri kuitika kana kuti hurumende iri kufunga kuti zvinoguma nei.
Asi tinonzwawo kuti svondo rino makaingosva zvakare hurumende zvakamira sei?
Hongu, asi hapana chati chabuda. Tiri kungotarisira kuti kuda vachataura nesu zvekare. Asi isu semasangano hatisati tanyatsokugara pasi kuti tiwirirane kuti kana vakaramba vachinyarara tinozozviita sei. nokuti ko zvino vakangonyara.
Tinoona kuti vachinamasa navagoche varikuramba vachitaura kuti mari yenyu ichauya muna April. Hapana here chibvumirano chamakanyorerana pasi nemakurukota iwayo?
Chibvumirano chatakanyorerana pasi chiri pamutemo chinongo hatimi. Chatakanyorerana muna January kuti mari inouya muna February. Takaita musangano navachinamasa navagoche. Asi zvatakataurirana ipapo hatisi chisungo. Taingovawo nhaurirano.
Vanga vari sachigaro yeCollege Lecturers Association vadefuti dzatsunga vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata vedivi rehurumende kuti tinzwewo pavamire panyaya iyi.
Gurukota runura nezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa nezuro vakaputsa hari apo vakati hurumende haisi kufara zvachose nemabatirwo ari kuitwa nyaya yemangoda kwamarange. Vachitaura nevadzidzi paStaff College muHarare, vaChidhakwa vanoti makambani ari kuchera mangoda aya ari kupa hurumende mitengo iri pasi pasi ivo vozotengesa mangoda aya kunze nemari yepamusoro-soro kana kutengesa nemukoto. Makambani ari kuchera mangoda anosanganisira Anjin, Mbada Diamonds, Marange Resources, Jinan neDiamond Mining Company.
Mashoko avaChidhakwa aya anoteverawo gwaro rakaburitswa nevemusika wekutengesa mangoda weAntwerp Diamond World Center, iro rakashorawo kudyidzana kwehurumende nemakambani aya richiti mari iri kuendeswa kuhomwe hurumende ishoma. Mwedzi mishoma yapfuura, gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakatiwo hapana mari svinu iri kuuya kuhomwe yehurumende kubva mukutengeswa kwemangoda. Asi vakuru vemakambani aya vakaudza dare reparamende svondo rino kuti hapana mari yakawanda yavari kuwanawo kumusika weAntwerp uyu.
Zimbabwe inonzi yave kuronga kunotengesa mamwe mangoda kuDubai. Hatina kukwanisa kubata vaChidhakwa kana vakuru vemakambani ari kuchera mangoda aya. Asi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wekambani yeEconomita Global Capital vaChris Mugaga kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yengoda kana iri nyaya yekutaurwa kubva makore matatu mana apera umwachiwe unoona kuti nyaya yanoisa munyika yeZimbabwe. Ngoda dzine ropa, ngoda dzine makuva, ngoda dzine mutauro. Uri ngoda, ngoda kachadzo dzine hundo kubva kumativi akasiyana-siyana epasi rino. Kubva kwaenda kuSierra Leone ukaenda kunyika dzakasiyana-siyana dzepasi rino ndokuti vamunoziva kuti hundo zhinji dzinobva pangoda. Ndinotenda Mwari kuti nyika yeZimbabwe haina kutokwanisa kupinda muhundo hombe chaiyo chaiyo nenyaya yengoda. Asi kana kuti udyire mudyire makaro pane chetinoti chindoga ndezvinhu zvinhu zviri kukonzeresa kusamira pasina kumashandisirwo nematero yavari kuita ngoda munyika yeZimbabwe. Izvo zviri kuita kuti kana iye gurukota rinoona nezvicherwa vari kukoniwa chaivo kuziva kuti ngoda kachaa pairi kumirira ndepapi haidi kubuda muvhe here katiri kubuda inovigwa mudura remumwe munhu nenyaya iri kunoita munyika yeZimbabwe.
Chingava chichikonzera kuti zvinhu zvisanyatsojeka apa chii chaizvo vaMugaga? Inyaya yekuti mitero inobhadharwa nemakambani aya haina kunyatsojeka here kana kuti zvibvumirano zvacho zvinonyorera nehurumende zvinenge zvisina kunyatsojekawo?
Zvibvumirano zvinonyorerana nehurumende zvinoramba zvinoitwa muchidimbu muchikumhanya. Uye munofanira kuziva kuti yakata sei ngoda muZimbabwe. Ingoda ingatowanikwa pedyo nevhu yasava nengoda dzingawanikwa kunana South Africa nedzimwe nyika yekuti waipinda ichira nesimba. Saka kuwanikwa kwengoda pedyo nepamusoro pevhu kuya kunoita kuti udyire pamwe chete nekuba kuba kuwedzeri nekuti vanoziva kuti kungoti gunzo pakati pevhu watobata ngoda iyaya. Uye hurumende pachayo yakakomewa kutora basa rayo zvehurumende ikatora pati ikati kana waona pati waona hurumende. Zvinhu zvakadaro zvokuti bato riri kutonga nyika ndo rinogona kuita hurumende zvinoita kuti kana nyika inengoda kazhinji awo kwanisi kutsanangura ugavha hundindindoga neukonzeresi hunowanikwa muchira kwengoda muZimbabwe inobezatiri kuona munyika yeZimbabwe ngoyana.
Munoona vaChidhakwa vachikwanisa kugadzirisa nyaya iyi here kana kuti chatova chakabaya chikachikokera?
VaChidhakwa kuti tikinge vangagadzira ivo vachava vangatozvinyedera. Hatidi upenyu hunoita semazuva anabidhe mbono wekuti munhu anoita akatarisa mabhanga enyika obva ati ndindichaunzasi kufunga kwakanaka kwei anotanga mabhizinesi emabhanga. VaChidhakwa vacho vanokwanisa kuita chete kungovhurira mukana makambani angave muZimbabwe neekunze kuti vati mitemo yataa nayo munyika yeZimbabwe yekucherwa kwezvicherwa zvengoda ndeinosanganisira chakati nechakati. Asi akada kutora mapfumo nebakati yakupinda munyika mumachiti ninda akaunzishana neanochera ngoda vataona kuti ndiwo anokundwa hondo iyi nekuti ihondo yakatanga vachida kwavachinoka namuhurumende munganzi muchigare chepamusoro saudi azomuka achiti nhasi ndini ndimakugadzirisa nyaya iaa vanenge vakuda zvinopera nekuti kana iye mukuru wenyika chaiyo nemasoja nemapurisa anaa hakwanisi kumuka achiti ndakuunza yetingati kuita kwezvinhu zvakanaka munguva pfupipfupi munyaya dzekuchirwa kungovanhuai
nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yeEconomita Global Capital vaChris Mugaga vari parunare muHarare. Bato reMDCT riri kuita musangano mangwana kuBulawayo wekuedza kuunza kubatana mumusangano uyu. Asi mahofisi ebato iri kuBulawayo anonzi afuma akanyorwa nyorwa zvinyorwa zvinokurudzira vanhu kuti vabatane nevanhu vari kuti mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai vasiye matomu. Motokari dzebato iri dzange dziri pamuzinda uyu dzinonzi dzakanyorwa nyorwawo vanhu vachikurudzirwa kuti vasatambire utungamiri hwavatsvangirai. Mutedzeri wemurongi wemisangano muMDCT vaAbed Nico Bebe vaudza Studio 7 kuti hapana atasungwa nenyaya iyi. Mukuzeya nyaya yemusangano wamangwana tabata mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora kuti tinzwe zviri kuitika.
Mangwana tinenge tiri kuBulawayo naPresident wedu nevanhu vanyowani vakadzoka kubato redu vanosanganisira waSkala nevamwe vekuBulawayo. Tinenge tiri paStanley Square tichitaura nevanhu tichivapa gwara rokuti Zimbabwe yofamba sei mangwana. Vatsvangirai vari serious nenyaya yekuda kubatanidza vanhu mubato reMDC pamwe chete nekubatanidza vana veZimbabwe. Saka tinenge tichinyanya kutaura kunyanya-nyanya takananga kubatana kwemapato anopikisa ZANU-PF kuitira kuti tibvise ZANU-PF. Hazvichadi makore ano kuti titi ane kapato kake, ane kapato kake. Saka vatsvangirai vari kushanda zvikuru kuti vabatanidze vana veZimbabwe tikwanise kuti patinopinda muna 2018 tinopinda tine mutsindo.
Asi kana tiri kuona kuti pane imwe misangano yavamboita vamwe vanga vasiri kuwirirana navo mubato vakaita semunyori mukuru vatendai biti vanga vasiri kuuya kumisangano iyoyo, vari kuuya here mangwana?
Handisi kuziva kuti vari kuuya here, asi kumwe kushayikwa kwavo kumusangano kwanga kusinei nematambudziko anga aripo, kwanga kuine chekuita nebasa ravo. Asi vari vakadzoka kubasa, vari kubasa saSecretary General vedu, vari kushanda nesu semhuri imwe yeMDC. Hazvikwanisiki hazvo kuti pese panoitwa musangano vatungamiri vese vange varipo, asi vanokwanisawo vanenge varipo. Asi tiri kushanda tese sebato reMDC, uyezve vatsvangirai vari kuzama nepavanogona kubatanidza munhu wese.
Mutauriri weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare ukadoma vakananga kuBulawayo. Tine text message yabva kuna mupofu uyo anoti, pamberi nebasa renyu vakomana nevasikana, zivai kuti tiripo, tiri kukuteererai chose. Tinokumbirawo every Saturday neSunday kuti mutipewo mafixtures nemaresults eEnglish Premier League. Please, ipapo manga muchipakanganwa. MuZimbabwe tinotevera European soccer, especially English soccer, saka tinokumbirisa maupdates every weekend. Ndinovimba muchatambira chikumbiro changu. Muverengewo tsamba yangu wenyu mupofu.
Imwe text message yabva kuna Patson uyo atari kugokwe. Munyora anoti, ini ndinofadzwa nenhau dzenyu paStudio 7. Ndichiti dai mwari akuwedzerai makore nesimba rekuramba muchitigonera. Keep it up guys. Ndine chimwe chete chikumbiro. Dai matiburitsirawo maresults ebhora nenguva kwatinogara hakuna mapepa nhau. Nepfenyuro ndimi chete, so dai matigonerawo ipapo. Ndini wenyu Patson Gokwe Kabuyuni Constituency Simchembo Ward 31. Ndingafare mukaverenga tsamba yangu.
Tinotenda mukoma Patson namukoma mupofu nekutumira zvamunoshuvira kunzwa paStudio 7 nepfenyuro yevanhu. Tinoti tsamba nematext messages ngazvirambe zvichiuya mazuva ose kuitira kuti tishandise nguva ino tichiverenga zvamunenge manyora pamwe nezvamunoda kunzwa pano paStudio 7. Chirongwa ndechenyu, imi vateereri. Makaterera ku Studio 7 nevenyuroe nau dzinofarirwa nemivatereri kubva kunyamapanda kusvika ku Bait Bridge kubva ku Plumtree kusvika kwaMutare kwese zvako Studio 7 inosvika.
Saredu ndere kukudzai imi vatereri zviri kuitika muZimbabwe. Zvinotibatsirawo chose mukatudza zvamunoda kunzwa muchirongwa chenyu cheStudio 7 kanawo kutudza zviri kuitika munharaunda dzamunogara. Kana paine zvamunoda kuti vamwe vatereri vazive zviri kuitika muupenyu hwenyu kanawo zvakaitika muupenyu hwenyu, shandisai mukana uno paStudio 7 apo munotaura makasununguka. Zivai kuti chirongwa cheStudio 7 ndechenyu imi vatereri. Nekudaro shandisai mukana uno kutaura zvamunofunga kuti zvinovaka imi nenyika yenyu. Tinoda kuti muzivewo kuti paStudio 7 hatikurudzire kutukana, kunyombana kana kutaura mashoko anokonzera ruvengo munyika. Munofunga kuti tiri kuita basa redu nemazvo here? Ndezvipi zvamunofunga kuti tinofanirwa kunge tichiitawo paStudio 7? Kuti tinzwe mafungiro enyu pamwe nezvemunoshuvira, tumirai tsamba mbozha dzenyu kana kuti email mururimi rwechishona ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kutitumira ma text messages panamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318. Vatereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheYouth Forum nemusi wesvondo apo tichaita hurukuro namukoma Alfonza Chisadza vanova muimbi ari kutanga kutsikisa mimhanzi.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa zvingaitwe nemapato anopikisa hurumende kuti akwanise kukunda ZANU-PF musarudzo. Kubatana kwavo kungabatsira here?
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nhasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu pa live talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pa web pedu pa www.studio7news.com, muenda pakanzi live talk, mufona international access code yenyu, mufona namba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure pa live talk muri ku Britain, America nedzimwe nzvimbo.
Pane kuwirirana kumapoka maviri MDC kuti nhaurirano dzekuita mushandira pamwe dzinofanira kuitwa kuitira kuti mapato anopikisa akwanise kukunda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo reZANU-PF musarudzo dzinotevera. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Batore Zanu PF nemapoka maviri MDC ave nemakore achisangana musarudzo asi Zanu PF ichiramba iri muhutongi musarudzo dzapfuura mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakatenderera nenyika yose vachitsvaga rutsigiro musarudzo dzavakazohwina zvine mutsindo idzo dzakapedza hurumende yemubatanidzwa. Vakange vari mutungamiri wehurumende muhurumende mubatanidzwa uye vari mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakaendawo mativi mana enyika vachikurudzirawo vatsigiri vavo kuti vasavhotere Zanu PF. Zvichitevera kukundwa kwavakaitwa musarudzo dzakazoitwa musi wa31 Chikunguru gore rapera vatsvangirai nezuro vakakurudzira kuti mapato anopikisa abatane mukurwisana neZANU PF musarudzo dzinotevera.
The nation needs a united front to refine the struggle and to demand true national leadership that can begin to address the multi-layered crisis facing this nation.
Zvichakadai MDC inotungamirirwa navaWelshman Ncube inoti misiwo yayo yakavhurika kuitira kuti nhaurirano idzi dzitange kunyange hazvo vaNcube vakambobuda mumapepa nhau vachiti havakwanise kuzoshanda navatsvangirai. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vakurawo nechiwai vanoti hapana chinotadzisa nhaurirano idzi kana dzichiitwa muchokwadi.
Isu somusangano weMDC pamwe chete nomutungamiri weMDC Professor Washman Ncube hatina mbogara tapokana zvachose nenyaya yokushanda pamwe chete nemamwe mapato kuti tigokwanisa kukunda musarudzo dziri kutevera. Chatakatarisa chete ndechekuti tofara kunge tiri vanhu vakachena patengeshanda tose pasina kureverana nhema tichishanda nemavoko akachena uye toda kuti tishande nevanhu vane pfungwa dzimwe chete kwete vane pfungwa dzamakaro nepfungwa dzoumbimbindoga. Iko zvino tiri kutarisira kuti kana vakauya pakauya vanhu vanonge vachiti ngatishande pamwe chete isu tiripo.
Asi bato richangobva kuumbwa reNational Constitutional Assembly rinotungamirirwa namuzvinafundo Love Mo Maduku rinoti pari zvino harikwanise kupinda munaurirano idzi. Mutauriri wabato iri vamadhoc Chivasa vanoti komiti iri kutungamira kufambiswa kwezvinhu mubato ravo haina kupihwa masimba ekupinda munaurirano dzemushandira pamwe.
Ya tingati mashoko iwayo tinongo maverengawo manewspaper nongomanzwawo achitaurwa. Asi chakanyanya kukosha ndechekuti musangano weNC wakamirira chii. Musangano weNC uripo izvozvi uri kutungamirwa neinterim leadership. Interim leadership iyo ine zvayakatotumwa kunzi iite. Zvinosanganisira kuti itsvake mamembers, kana yatsvake mamembers tozoita congress yedu yokutanga. Saka tingati isusu zviri kutaurwa navatsvangirai zvinhu zvokuti pamwe vangatozokwanisa kuzozvitaura neleadership inenge yazotsvakwa kucongress yekuNC. Asi pari zvino leadership iripo. Tingati isusu donzo redu kana kuti zvatakatumwa kuti tite hazvinei hazvo nezvezviri kutaurwa navatsvangirai vangakwanisa kutozomirira kusvika pane utungamirirwo hwekuti vazotaurana nazvo zvavari kutaura izvi. Asi izvo pari zvino chatiri kuita isusu semusangano mutsva kutsvaga vanhu vanojoina NCA vane pfungwa dzokuti hangatimboita umwe musangano umwe wakasiyana nezviri kuitika kuZANU PF kana kuMDC.
Zvichakadai vachihwai vanoti nyaya dzemhirizhonga dzinofanira kupera muMDCT kuitira kuti vakwanise kushanda pamwe chete navatsvangirai.
Mukova wedu wakavhurika pari zvino kuti tishande nemamwe mapato akafanana nesu asiri violent, asina mhirizhonga, asina mbiri yemhirizhonga, asina mbiri yecorruption, asina mbiri yechisimba yokudzvanyirira vanhu. Tiripo iko zvino kuti kana tikawana vanhu vakadaro tiripo pakushanda navo. Asi hatisi kuti tiri kumisa bhora kuti isisu tombomira kutamba mutambo nokuti kune vanhu vatakatarisira vachati uya kwatiri. Tasvika pachinhano chakasimba, chinhano chihombe, tasvika pamuso, chinhano chipamusorosoro pakugadzirira sarudzo dza2018. Ndo zvatiri kukonzendireta pari zvino. Tiri kungotarisira nyaya yekuti tiri kugadzirira sarudzo dza2018. Ndo patasvika tirikuramba tichichovha bhora richienda mberi.
Asi vatsvangirai pachavo nezuro vakaramba kuti mubato ravo munoitwa zvemhirizhonga vachiti kurohwa kwakaitwa mutevedzeri wemubati wehomwe mubato ravo vaElton Mangoma pamuzinda webato ravo mwedzi wapera kwakaitwa nemunhu asiri nhengo yebato ravo.
At the recent hearing, we were actually surprised when people took pictures of the crowd that was outside the Harvest House during that fracas. The video which was taken. There's actually a surprise that the person who actually hit Mangoma cannot be arrested, cannot be found. He's there in the video, the police know him. Why can't they arrest the person who was, he's not our member? But I'm not saying even if he's not our member, that violence should be accepted. It should be condemned unreservedly. But you can understand what perception was trying to be created. That the MDC is violent. Look what happened in 2005 when there was violence outside. But you know who has set the precedent in this country of a violent culture in this country? It is ZANU-PF. So many people have died at the hands of ZANU-PF. Now, that is being equalized to MDC. Now, we can't talk of people who have died during 2008, rerun election. We have not even begun to illustrate the people who have died as a result of just belonging to MDC. I think that history is there. So, for us to be equalized as a violent party, I think it's a wrong perception. We are not a violent party. We will deal with those that will try to promote violence in our party when it does occur.
Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri webato remavambo kusile Don Vasimba Makoni kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vachinzi vari mumusangano. VaMakoni avo vakapinda musarudzo dzegore rakapera vachitsigira vatsvangirai vanowanzokurudzira kuti mapato anopikisana neZANU-PF ashande pamwe chete vachiti vatungamiriri vemapato aya havafaniri kuswera vachirwira zvigaro vachiti izvi zvakafanana nevavhimi vanoswera vachirwira bandauko remhuka yavasati vabata. Imwe nhengo yepamusoro mubato rezapu iro rinotungamirirwa navadhumiso Dhabengwa vaMike Mubayiwa vanoti mapato anopikisa ane mukana mukuru wekutonga muZimbabwe kana akabatana zvechokwadi. VaMubayiwa vanoti mapato anopikisa anofanirwawo kuisa bato rezapu muurongwa hwekushandira pamwe kuitira kuti abvise ZANU-PF pachigaro. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaPride Mukono avo vaimbove mutungamiriri wesangano revadzidzi munyika reZimbabwe National Students Union vanoti kushanda pamwe chete kwemapato anopikisana neZANU-PF kunowedzera mukana wokuti vanopikisana neutongi hweZANU-PF vakwanise kuwana mavhoti akawanda musarudzo anoita kuti ZANU-PF ibve muutongi. VaMukono vanoti mapato anopikisa akapinda musarudzo asina kubatana zvinoita kuti apatsanure mavhoti zvinoita kuti ZANU-PF irambe iri pachigaro.
Iyi nyaya iri yakanaka yataurwa navatsvangirai nekuti ndiyo nhaurwa iri mukati muvanhu matinogarawo mumuri kunzi aiwa vanga vadii kuti vabatane varwise muvengi mumwe chete nekuti hazvibatsiri. Takazviona 2008 ne2013 na2013 kuti kurwisa ZANU-PF muri vamwe mumwe nemuya ari kuchikona chake ZANU-PF inokuparadzai. Saka tiri kuona iri nhaurirwana yakanaka zvikuru nekuti inoenderana nemufungiro uri kuita ruzhinji rwamaZimbabweans ekuti kuti tibvise ZANU-PF tinofanira kunge tichishandira pamwe chete.
Vatsvangirai navaNcuve vakapinda musarudzo dzegore rapera vakapatsanurana vakakundwa vese zvine mutsindo navaMugabe. Musarudzo dzinonzi navatsvangirai dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kudzamara mapato anopikisa abatana ZANU-PF icharamba ichingoita madiro aJorjina iri yega muhurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vashandi vehurumende vanoti vanoda kuti vanyorerane pasi nehurumende kuwedzerwa kwemihoro yavo.
Hurumende yochema-chema nemari shoma iri kubva kumakambani ari kuchera mangoda kwaMarange.
Nhasi Studio 7 iri kutarisa zvakadzama zvingaitwe nemapato anopikisa hurumende kuitira kuti ave nemasimba ekutonga. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu, Blessing Zulu, tokusiyai mina, Sandra Nyaira na Chris Gande.